Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tengwe mafuta akangokwira chete. Zvinoita kuti tenge zvimwe zvine. Zvine yasina kuti muEconomics domino effect, knock-on effect. Saka zvinoita kuti zvimwe zvinhu zvese zvikwire, zvinoaffecta even inflation yedu.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoyambira kuti kukwidzwa kwakaitwa mitengo yemafuta kuchakonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika yose.
Zvekutarisira kuti pazuva ranhasi sekutaura kwakaita mapurisa, tinoenda kukoti, kumajistrate court, kuti kunotarisira kuti tiapply bill kuti maikade maunga vatongo vachibva kupa.
Mumiriri weStunning Dale mudare reparamende Muzvare Maureen Kademaunga vebato reCitizens Coalition for Change, avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuparadza midziyo nekuuraya munhu, vachakumbira mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kukwidzwa kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe negasi rokubikisa kwakaitwa neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA svondo rapera kuchakonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika yose, sezvo mitengo iyi yakakwira zvakanyanya kudarika dzimwe nguva dzose. ZERA yakazivisa kuti mutengo wegasi rekubikisa wakakwira kubva pa United States dollar 1.49 kuenda pa US $1.60 pa kilogram, kuchitiwo diziri richikwidzwa kuenda pa $1.76 ekuAmerica richibva pa $1.65 yeAmerica parita. Mafuta epetrol akakwidzwawo kuenda pa US $1.65 parita. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara.
Kwidzwa kwemitengo yemafuta kunoafekta mitengo yezvimwe zvinhu zvese munyika, whether magoods kana maservices, nekuti zvinhu zvese zvinoshandisa mafuta in one way or the other. Saka mutengo wemafuta wakangokwira chete. Zvinoita kuti mutengo zvimwe zvine. Zvine yatina kuti muEconomics domino effect, knock-on effect. Saka zvinoita kuti zvimwe zvinhu zvese zvikwire, zvinoaffecta even inflation yedu. Yange yamboderera from June up to August from about 176% annual inflation, yange yapa 177.2%. Saka zvinoisa pressure kukwira kwemutengo wemafuta. Hongo hazvizi zvinotongona kunyanya kucontrola.
Chii chiri kukonzera kukwira kwemitengo yemafuta iwayo?
Zviri kunyanya kukonzereswa nekukwira kuita mitengo globally. Fozi isusuwo tine matarifs atinoisawo pafuel yedu anoita kuti mitengo yemuno uzowe wakakwira kudarika mitengo yemafuta tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka idambudziko iroro zvinoafekta inflation, zvinoafekta even competitiveness yemabhizinesi, zvinoafekta cost of living, zvinoafekta cost of production, zvinoafekta zvinhu zvakawanda. Saka hapana much chinogona kuitwa hacho asi in terms of influencing global pricing, asi tinogona kuderedzawo majuti nematarifu edu.
Asi vemabhizimusi vangakwanisawo here kudzikisa mitengo kana kumira kukwidza mitengo panokwirawo mitengo yemafuta?
Mabhizimusi vanogona kumbomira kukwidza zvinhu mitengo yezvinhu zvavo zvavanogadzira vaine tarisiro yekuti zvichida mitengo yemafuta inoderera mwedzi unouya una Oktoba. Sura muno ziva wezera wangu acha justa mitengo ya mafuta ni on a monthly basis. Ska wongo pano kuna kita mkano kitu ino derera. Asi takawana ma trends so far gorezi nukukwana uti mitengo ya mafuta ilikura mba ichingo kuira. Kurika voko wakita global economy karika varika tukwana kakwiti kata. Karikuita kuti ma commodity price akwire. Zvopusha mitengo yemafuta saka pane possibility yekuti even muna October wacho mitengo yemafuta inogona kukwira kana kuti inogona kuramba iri pa level yairi.
Kweyo hurumende matanho apa ingatorawo kumisa kukwira kwemitengo zvinokonzerwa nekukwira kwemafuta. Tichiona kuti ndiyo inopinza mafuta munyika.
Inogona kuderedza matarifu kana majuti on fuel. Izvo zvinogona kuita kuti mitengo yemafuta isanyanya kukwira ne rate yakanyanya. Saka zvinogona kuitwa nehurumende kuderedza ma import duty mamwe tarifs ari levied mitengo yemafuta. Makaona mitengo yemafuta muZimbabwe about 40% iyo matarifs anoenda kuhurumende, matax anobatwa nehurumende. Saka akadjustwa iyo zvinogona kuita kuti mitengo yemafuta isanyokwira zvakanyanya.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumiriri weStanding Jail mudare reparamende muzvare Maureen Kadimaunga vebato reCitizens Coalition for Change vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi chitatu muHarare vachikumbira kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Muzvare Kadimaunga vari kupomerwa mhosva yokuparadza midziyo pamwe nekuda kuuraya munhu. Tabata gweta ramuzvare Kadimaunga vaDarlington Marange kuti vatiudze tabata gweta rinomirira muzvare Kadimaunga navamwe vavo vari kupomerwa mhosva idzi.
Nezuro vakashiyizwa kumapurisa law and order section kuHarare Central Police Station. Saka ndakaenda navo segweta ravo tichida kunzwa kuti vakakavashiridzirwa nyaya yei. Saka patakasvika vakatanga kubvunzwa nenyaya iri kunzi yakaitika musi wa 23 August kuri vamwedzi wapfuura patime dzinotangira kuma 11 PM kusvika pa 3 AM pari kunzi izvoni pane mota yemumwe aikukwidza musarudzo dzemaelection apfuura achida kuita kanzira wekuwadi 10 kusanding deal constituency. Ndakangalwa zvangu zita rake. Saka zvekunzi mota yake uyu yekandidheti yakapiswa endi akanga aino vamwe vanhu vakasiyana-siyana masita vanichaziva zvangu vari kunzi vakarohwa zvakaiomarara. Vari kunzi vakarohwa vanhu nematemo pachishandiswa mabhauti nezvimwe anonzi masharp objects aye. Saka zviri kunzi mota yavo mai Kadimaunga iri kunzi yakaonekwa pairohwa vanhu. Saka ndo mhosva yavakanzi ndo yavatingati ndo mhosva yavari kunziva vakachizwa chinzi tuda kuzwa nezvemhosva yepacho vakabva vatosvika vachinoitwa vachiiswa musungwa. Saka tari zvino tingati vari kufesa mhosva yemalicious damage to property neattempted murder. Ndo kutaura kwazvakaitwa nemapurisa.
Amai Kadimaunga vari kubvuma here mhosva yavari kupomerwa?
Mhosva iyi vari kuiramba zvacho sevari kuti havana kubvira vasvika panzvimbo yakaitirwa mhosva iyi. Vari kuti ivo havatozivi nezvenyaya iyi ende mota iyi kutaurwa kwavari kuita vari kuti mota iyi vakanga vatopa election agent wavo Noel ndakanga masei nemo yake angati election agent wavo kuti aite basa election agent. Munoziva maelection agent vanonga vachifamba vachiita basa rakasiyana-siyana. So vari kuti mota iyi vanga vasitori nayo vakatopa election agent before my election vakazoitora futi after my election. But ivo vari kuti zvakare havana chivimbo chekuti mota iyi yakasvika itoripo pari kunzi vanhu vakarohwa. Havana kukwanisa hoku kukombeta but vari kuti vari kufungira kuti angava manyepo because vari kuti hapana chitiko chakafanana ni icho chose kuzwa kwavari kuita unless kana vari kurasikawo zvavo but vari kuti pachitiko ichocho vanonzira vachinzwa saka mhosva ivari kuiramba zvakaomara
iko zvino amai Kalimanga vari kupi
ndo zvimwe zvacho izvozvo zvataposta patakaenda tichinotaura nemapurisa vakanga vachinzi mapurisa vavo havana chinangwa chokuvasunga but vaida kuzwa nezvenyaya iyi chinzi mota yavo iri kunzi yakawanika pakaitika mhosva iyi saka vakazopedzisira ivo vakutonzi vava musungwa mapurisa pekutanga vaiita sekunge vari kuti iye vanogona kuenda zvavo kumba vobofirefeta kuti zveshuwa amai Kalimanga pataime iri kunzi pakaitika mhosva iyi vakanga vari kumba here sekutaura kwaari kuita uye mune kuti vanzive kuti mota izveshuwa yakanga yapiwa mumwe munhu here ndo zvinhu zvataitarisira kuti at least mapurisa vapedza izvozvo then vozouya vachizoti kana kuti vane mhosva here kana kuti patakashamisika mapurisa vachiti havachakwanisi kuenda kumba saka vakatorara muchitokisi zvikutarisira kuti pazuva ranhasi sekutaura kwakaita mapurisa tinoenda kucourt kumajistrate court patiri kunotarisira kuti tiapply bill kuti mai Kalimanga vatongo vachibva kumba
avo vanga vari gweta ramuzvare Maureen Kalimanga vadarlington marange vari parunhare nestudio 7 dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti bato riri kutonga rezanupf harisati ramboshorwa nenyika zhinji kusanganisa nemadzisawira ayo sezviri kuitika mushure mesarudzo dzemwedzi wapfuura masangano nenyika zhinji dzinoti sarudzo idzi hadzina kuitwa nenzira yakanaka izvo zvakataurwawo nechikwata chesadak chakauya kuzoongorora sarudzo dzichiitwa muzvinafundo Stan Mukasa vanoti kunyange hazvo sarudzo zhinji munyika dzesadak dzisingaitwe nenzira inoyemurika zvakaitwa nezimbabwe zvinopfuura pekuti dzimwe nyika dzirambe dzakanyarara
ichokwadi kuti hurumende yezanu musoro wakutenderera chaizvo hawachazive zvokuita ngekuti hawasati wamboshoropodzwa maelections awakaita especially nesadek mamwe maelections ekudharaya sadek yanga isingauye yakasimba kuti hamuna kuita nezvemarongerwo esadek saka iyo zani iye zvinozvino misoro yavo watenderedza manje kuti woita sei ngekuti sadek yabva yamira yakasimba chaizvo kuti hamuna kuita maelections zvakanaka saka zimbabwe haichazivi kuti yoita sei wanenge wane zvinhu zvakati wandei zvavada kuita
matara pamusoro pesadak kana takatarisa mitemo yesadak takatarisa mitemo yemuzimbabwe pane nyika inokwanisa here kuti sarudzo dzenyu hadzina kuitwa zvakanaka saka toda kuti muite sarudzo patsva pane mutemo unopa nyika kana kuti masangano akaita sesadak here kuti vapindire munyaya yezimbabwe
mutemo wacho kubvumirana kwavakaita pachavo vakabvumirana kuti izvi ndo zvirongwa zvinoteerwa hapana inyika yakateera zvese zvirongwa zvesadek asi kuzimbabwe yakazonyanyidzisa chaizvo kwakapfuuridza zvekuti pane zvimwe zvinhu zvakakanganiswa kuitwa nedzimwe nyika asi hazvina kuwanda sezvakaitwa kuzimbabwe ukaona vanhu vemumaguta ekubhulawayo nekuharare mabalots achiuya kuma2 pm masikati kwaakunyanyisisa uko zvakaitwa nana vamunangagwa zvakapfurikidza kupfurikidza kwekuti haungati apa wakakanganisa asi hazvina kushata zvakanaka hazvina kunyanya kushata wakabva wapfurikidza chaizvo hongu tinodaira kuti panoitwa maelections pane mamistake anoitwa kukanganiswa asi zvakaitwa kuzimbabwe zvakapfurikidza zvekuti yakange isisiri mistake ba kwakangova kutoronga kuti vamunangagwa havanga uruzeba
munofungei pamusoro pedare remakurukota akasarudzwa navamunangagwa
raja rere makulukota ya ukama hama za wa mdangagwa chaka unzwa kuzo unzwa wa mwanu wakanga wakata za basa kujara sa vice president adu mohaji aninya ya take kuzo ya prinsa mpumi akapua ngige position as aninya ya take saka jisa tarisi ze kuti wali mkabili zindanani chinjikuru nje kuti akabiwa
abo vange vari vanodzidzisa pa Indiana University of Pennsylvania muzvina fundo stani mukasa vari parunare ne Studio 7 hurumende pamwe nebato rezanpf vanoti sarudzo dzakaitwa zvakanaka uye dare remakurukota rakamuka navamunangagwa ndiro rakanaka kupfuura mamwe ose akamboumbwa munyika Sangano Reprogressive Zimbabweans in South Africa rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira kukuru munharaunda yeSadak senzira yokuzivisa kunyunyuta kwavo pamusoro pezvakabuda musarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. Umwe wevatungamiri vesangano iri vaTrust Ndlovu vanoti sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano mazhinji muSouth Africa nekunze mukuronga kuratidzira uku vachiti pane urongwa hwekuratidzira mune dzimwe nyika dzakaita seBotswana nedzimwe. Vandlovu vanoti pari zvino masangano awa ari kuronga kuratidzira zvine mutsindo pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBidebridge Border Post.
Zvaro zvomuZimbabwe zviri muno zvakatizvo tinoda kuratidzira kuBidebridge zvoyezve pari kugadzirwa kuti kuwanikwe mvumo kana kuti tsamba dzinobvumidza kuti vanhu vanoratidzira vave vakwanise kundoratidzira kupa kuboda saka pane vari kumushishi mukugadzira izvozvo tsamba dzacho idzodzo kana tsamba mvumo yazowanikwa topatsodza vanhu.
Saka pari zvino musati maziva kuti kuratidzira uku kunge aitwa rini?
Hatisati taziva nokuti chinoitika ndechekuti tikachero tikati isisu pamwe tiri kuda kuti tiite vhiki rinouya kana kuti mwedzi upera kwomwedzi chinoitika ndechekuti panogara mastakeholders zvinosanganisira maauthorities omuno muSouth Africa angava mapurisa angava vemetro vanogona kuti aiwa zuva rakamada iroro harikwanisiki saka ipapo ndo panozokoita kuti tizowana zuva ravanenge vakasunungwa kuti vakwanise kushanda nesu.
Chinangwa chekuratidzira uku ndechei Vandlovu?
Chinangwa chedu ndechekuziva kwamunoita zvasarudzo dzakagumbura zvakabuda musarudzo zvakagumbura vanhu zvakataugwa nezeki saka vanhu havasi kufara nokuti vanhu vakuziva kuti sarudzo dzakabirwa zvinhu zvinozikamwa zvokuti nemafambiro akaita sarudzo kuti vanhu vaishidzirwa vanhu vakanga vasina kupiwa voters roll vanhu vakanga vasingapiwa maballot nengo yakafanira vanhu vakanga vakwanga kune inonzi fazi saka zvese izvozvo zvakakonzeresa kuti vanhu vasafare nekuitwa kwazvakaitwa saka izvozvo ndo zvatoda kutaridzira isu isu kuti aiwa hatisi kufara sezvarwa zvokuZimbabwe tine kodzerewo futi isu isu.
Sei masarudza kunoratidzira kuBidebridge pane chikonzero chiripo here?
KuBidebridge mukanyatsotarisa ndiyo bridge rinopfuura ndinopa upenyu kuZimbabwe kwete kuZimbabwe vega kasino munyika dzakasavakizana neZimbabwe tinoona kuti matruck zvingava kungava zvokuzva kungava zvinhu zvekupfeka kungava zvinhu zvemaoili fuel zvizhinji zvinokrosa zvinokrosa through Bidebridge saka pakutsvaka kuti ticharisaivo tinzweiwo zvichemo zvedu tikunzira yekutsvaka kuti
kana tikambomisa kana zvanga zvikwanisika sokuronga kuri kuita vanhu vanhu vaitova neshungu dzokuti dei zvaikwanisika kutombovhara bhodha chairo, asi izvozvo toziva hedu kuti pane mitemowo inogona kurambidzwa, kune zvimwe zvinogona kurambidzwa. Asi kana tichitarisa patiri paBate Bridge vanopfuura nepo paya vanonyatsokuona kuti aiwa pane nyaya. Chete futi chimwe chinhu, tinenge tiri padhuze nenyika yedu sezvizvarwa zvekuZimbabwe. Tinoziva hedu kuti kana taibvumirwa taindoenda iko kuBate Bridge, uko kuBate Bridge nyika yedu, asi nokuda kuti tinokuziva kuti tinoswera taakudzingirigwa taaku hazvifanani nemuno muSouth Africa mune democracy, munoti tinobvumirwa kuti tiite freedom of assembly, freedom of association, toratidzira takasununguka. Kwedu uku hatina, hatibvumidzwe.
Umwe wevatungamiri vesangano reprogressive Zimbabweans in South Africa vaTrust Ndlovu vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. NewZimbabwe.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadududza pakusarudzwa kwavakanga vaita vatevedzeri vemakurukota vaJohn Baradza naAmai Nokutula Matsikenyere, sezvo vange vapinza mudare remakurukota vanhu vasiri nhengo dzeparamende vakawandisa. NewsDay rinoti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga yakaitika svondo munhandare yebhora yeBarber Fields kuBulawayo paitamba Dynamos neHighlanders. NewsDay makare rimwe gurukota rehurumende yeZambia vaElisha Matambo vanoti Zambia ichamhangarira ZANU-PF kuSADC, African Union nekuUnited Nations pamusoro pezvavanoti kushanda kweZANU-PF nemapato anopikisa muZambia kuti mutungamiri weZambia vahaka inde ichilema vaurawe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mnangagwa unopusha vanhu kuita zvavasikadi. Mnangagwa unopusha vanhu weZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, kuti ruite zvarusikadi. Zvamunoona vana mbuya vedu nanasekuru vakazoenda kuhondo yavari kudai kuti panzi takasunungura iwe nyika ino yakauya neropa izvisi ndio vakarwa wega, vakakonzerwa nekutsamwa. Saka zvimwe chete ndozvichaitika. Zimbabwe ratova gadheni ramunangagwa ravanoswera varikutenderedzana nemhuri imomo kuita family fun day chaiko munyika yeZimbabwe. Izvo hazvisi kutifadza izvi. Kana muri kuteerera inzwai kuti hazvisi kutifadza. One day is one day. Ropa muchaona kuti vanhu veZimbabwe vakatsamwa. Muri kusunga henyu vakomana webhorawo vaiimba zvavaiimba. Nyika yese yakatsamwa kubatana nevamusina kusunga ipapo. Nevanhu vari kushanda vari muhurumende yeZimbabwe yeZANU-PF. Ana mai nana baba iminika mukutengesa nyika kuna Mnangagwa nemhuri yake muchazviona. Zvikozi kutaura chokwadi chaiko, wai musikupiwa zvidanho zvakaita zvidanho zvepamusoro iye achisa hama dzake ipapo. The country is being captured nemunhu uyu muchazviona, but it will be late. Chamuri kuchemera nekumhanyirira machikeni in nema 2 kgs eraisi yakaora muchaona kuti hapana kwamuri kuenda. MaZANU-PF musoro yenyu ngaidhonze zvakanaka.
Makadi pa Studio 7 vana mukoma tanonoka wande. Ndati ndimbobvunzawo kunana ponyati mapurisa ekuZimbabwe kuti nhai hama dzedu, wai imimi muchishandiswa zvakadai soneZANU-PF kusvika pakutova neconfidence pakutaura kwenyu munotoita senge muri nhengo dzeZANU-PF. Hamuratidzi kuti muri kumanikidzwa kana kuti hamuzvide zvamuri kuitiswa. munotoratidza imimi kuti zvinhu zvamuri kuitiswa munotori neconfidence nazvo, munotoratidza iye kuti hamuna hanya nevanhu, munobvunzwa kuti nyaya yekuti munhu apondwa, nyaya yekuti munhu aitwa akafira mberi mainzwa here, ende munoiziva here, munotoratidza kuti hamunei nazvo, muri vanhu vari kutoshandiswa nezanopf. Muchazova mapurisa evanhu venyika ipi? Muri kureva here kuti mucharamba muchingoshanda muri under zanopf? Munoreva kuti kukapinda umwe leader kunyika yeZimbabwe muchatorwa sevanhu vakaita sei? Ndati ndibvunzewo.
Inini hanguwo maonero angu ini vamunangarwa dai vambo zanopf yambobvawo yava munangarwa, kuti upfumi hweZimbabwe vanhu vangaenderere mberi, nekuti zanopf kubva ichitonga zvinhu zviri kungooma, zvinhu zviri kungooma, hapana kana chiri kungofa. Vaende vei chidii? Upenyu hwavo huri kuramba hwakasungwa chero munhu akadzidza sei, hapana chiri kungodika. Saka zanopf dai angabhokawa ndekuto chigara sekusouth africa kuvictoria.
Pastudio 7, Pastudio 7, muri sei? Yei, ndiri kuda kuti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari veNigeria vari kurumbidza kubviswa kwezvirango zvakange zvatemerwa nyika yeNigeria muna 2022, apo nyika yeUnited Arab Emirates yakanga yamisa kupa mavhiza kuzvizvarwa zveNigeria. Mapurisa muMalawi anoti akawana mari nemabara epfuti mumabhokisi esimbi avakatorera vapoteri pavakange vachibviswa mune imwe kamba vachiendeswa kune imwe inochengeta vapoteri. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri weparamende yeAmerica vaKevin McCarthy nezviro chipiri vakazivisa kuti paramende ichatanga kuongorora mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nechinangwa chekuvapomera mhosva kana kuti impeachment pamusoro pekufungira kuti pane zvavakawana kubva mumabhizimisi emwana wavo Hunter Biden aiyapa nawo kunze kwenyika. Ongororo iyi yave nemwedzi mizhinji asi pasina chakaipa chakambowanikwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoyambira kuti kukwidzwa kwakaitwa mitengo yemafuta kuchakonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika yose. Mumiriri weSunning Day mudare reparamende Muzvare Maureen Kademaunga vebato reTripleC vanotarisirwa kumira mberi kwedare nhasi vachikumbira mukana wokubisa mari yechibatiso mushure mokupomerwa mhosva yokuparadza midziyo pamwe nekuda kuuraya munhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, tichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.